Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro yendau dzedu dzanhasi chishanu zvita 7/2018. Kuramwa mabasa kwavana chiremba koenderera mberi vamwe vashandi vemuzvipatara vachikandawo mapadza avo pasi vachiti vari kutsigira kuramwa mabasa kwavana chiremba. Vanhu voita muonero wakasiyana siyana pazvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemubato rezano PF nehurumende yeAmerica. Madzimai ebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa oparura urongwa hwekucherechedza kushungurudzwa kwevanhukadzi munyika. Hurumende yodzosera mapurisa mumigwagwa ichiti mapurisa aya achange ari mumigwagwa senzira yekudzivirira tsaona munguva yezororo rekisimusi negore idzva. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vakawanda vanoti vari kutarisira mutambi weFC Platinum Rodwell Chinyengetere kuti ndiye achatambidzwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year nemari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora pamabiko ari kuitwa Harare nhasi manheru. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa gakava riri kubuda panyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemuzano PF izvo vamwe vanoti zviri kuuraya mabhizimisi pamwe nekuomesera veruzhinji. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.